Kwazwai, muri eZimbabwe, Zimbabwe muhle mthwakazo muhle, muri eZimbabwe, ndinomgamchira emchirongwa chedu chevechidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome Zimbabwe muhle to Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. We're coming to you live from Voice of America, and today is Tuesday, the 17th of September, 2019. Zimbabwe muhle, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe muhle, mthwakazo muhle. Ndinomgamchira emchirongwa chedu chevechidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Namhlanje is Tuesday, the 17th of September 2019, and I'm your host, Mike Hove, aka Big Mike. So namhlanje uhlelo mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle, nasi mchirongwa kurukura nyaya yema abductions. Tonight on The Connection, we focus on the abductions of civilians in Zimbabwe by suspected state security agents, the latest victim being the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombe. The Zimbabwe Hospital Doctors Association says they have not heard from their president since Saturday night, whereby he sent them a WhatsApp text saying that he had been kidnapped by three men. The abduction is one of the reasons as to why the doctors in Bulawayo, Harare, and other areas in the country have put their tools down, and they say they're not going back to work and up until their president is returned in a safe and sound condition. Let's take a look at what happened yesterday, whereby one of the senior doctors addressed the abduction of Dr. Magombe.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency the President E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions, 16th of September 2019, disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists, working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at Paraniato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budiriro Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... services from 0800 hours, 16th of September 2019, yes, has made the practitioners from both public and private services.
Well, you heard them. They said they were withdrawing their services from both the public and the private medical sectors. Now, a lot of people firmly believe that the abduction of Dr. Magombe was a result of him being one of the forces that was pushing doctors to go on strike due to the poor wages that they're receiving. Let us take a look at the last interview conducted by VOA with Dr. Magombe, which discloses more information.
Zimbabwean doctors are on strike for a significant salary boost. They say they won't resume working until they get one. Doctors there currently make about $200 a month.
I think government should expedite the negotiations regarding our cost of living allowances.
Last month, the government offered a 60% raise, but the doctors turned it down, saying the inflation rate for food, fuel and housing costs is about 900%. This hospital is now taking only serious cases and referring others to private hospitals. 85-year-old Vasinara Julius is one of those turned away, according to her husband.
She has not been attended to. We were asked to go to a private hospital for more tests. I have sent my kids to go and check how much it costs. It is more expensive at a private hospital. She needs five tests done.
With its economy in steady decline, Zimbabwe social services have been funded lately by foreign donors such as the European Union and the U.S. Agency for International Development. But the assistance has not been extended to salaries, resulting in low morale among health staff. Nonetheless, Zimbabwe's health minister says doctors are needed on the job.
We also expect that our workers stick to the fact that they are in an essential service. As an essential service, you cannot just wake up and disappear, and leave your patient alone. We have to act responsibly. We have to act in a manner which will not risk patients' lives.
He says a health services commission will deal with the issue of Zimbabwe doctors indefinitely striking by banning work stoppages. In the meantime, public hospitals are operating on a reduced staff and patients are waiting for care. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Well, that was the last time that VOA spoke to Dr. Magumbe before his abduction. And shout out to VOA correspondent Columbus Mavunga for that report. Now, after all these happenings, Dr. Magumbe joins a list of people that have been abducted this year. Amongst them are Tu's president, Obet Masaraure, who was abducted and beaten blue and then returned. Famous comedian, Gonyeti, who was also abducted and beaten. Now, and also joining them is youth leaders of the opposition and, of course, others. According to the recent tweet released by the U.S. Embassy in Harare, thus far, since January, at least a minimum of 50 people have been abducted thus far in Zimbabwe. Government has acknowledged these abductions. However, they've distanced themselves from that by saying that these are the works of a third force or a third party with the intention of making the government look bad. In actual fact, in one of the reports that we released early on, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Sibusiso Moyo, said, and I quote, excuse me, "The government of the Republic of Zimbabwe has noted with concern the abduction of Dr. Magumbe from his house in Budiriro over the weekend. Following this barbarian act, the government immediately activated the security agencies to make sure that Dr. Magumbe is found and safely returned to his family. The government, under the new dispensation, is totally averred to practices that put the lives of any citizen in danger. We therefore find it very curious that whenever there's an impeding international gathering or a high profile visit in Zimbabwe, these criminal acts are always perpetrated on our innocent citizens." He also says, "In our minds, that towards the SADC summit in Tanzania last month, the country was gripped with numerous abductions of our citizens by people who aim, we can only believe, was to tarnish the image of the country regionally, continentally, and internationally. We have no doubt that the latest abduction of Dr. Peter Magumbe was meant to coincide with the visit of Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Freedom of Peaceful Assembly and Association." Those were sentiments echoed by the Minister of Foreign Affairs, S.B. Moyo. And of course, these were sentiments echoed by Mr. Nick Mangwana on social media, whereby he said that these are the works of a third force. What is your take on tonight's discussion, Zimbabwe Mushle? If you're looking to join me on The Connection, you can text me live on WhatsApp on +12024650318. Ngiyaphinda njalo, +12024650318. You can also call me live ecingweni, live on air, ubuze ungene lawe kuhlelo +12026192077. Numbers recorded +12026192077. We're also broadcasting live on radio on 909 medium wave frequency 4930 uyeze pa 15460 kilohertz per short wave. Tiripos recorded pa dandem tanda pa internet on www.voashona.com, sikona njalo ku www.voazimbabwe.com, njalo ku www.voandebele.com. See, Muria Zimbabwe, for everybody that loves Facebook, we're broadcasting live on our three Facebook pages, those being VOA Shona, VOA Studio 7, and of course, VOA Ndebele. If you're looking to join us tonight, feel free to write your name and number in the comment section. Njalo siza kufonela. Linga kohle phela, mthokazo muhle Zimbabwe muhle Zimbabwe, kushare chirongwa uyeje kuisa ma love nema like pachirongwa kuitra kutuona kutaiwa nemio moripo pachirongwa magatirna chirongwa The Connection mwineni Mike Hove. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Orbe. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, BigMyke 3. At Big Mike 3 is the username per Twitter, uyezve per Instagram. Muri Zimbabwe saka kana mchida ukurukura neni. Ngalifisu kutla lami. Nkona ku Twitter njalo ku Instagram. But you can catch me after the hour. For the next hour, Muri Zimbabwe tripa napa. We are here on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele, njalo ku VOA Studio 7. So linga kohli pela. Ugu share uhlelo. Ugu zesibugele uhlelo lolu. Ngobu nengbe tu. Once again, Zimbabwe Mushle. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program. The targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove, a.k.a. Big Mike. Before I head over to my panelists tonight, let us head over to Dr. Tapiwa Mungofa, who touches on the abduction of their peer and the current doctors' protest.
There will always be a leader.
Yes.
Yes. No Peter.
No way.
At the end, you come after.
It is actually unfortunate that we ended up coming to this stage, whereby we saw a doctor not being able to afford to live in this country. By living, I'm saying a doctor couldn't afford rent, couldn't afford food, couldn't afford transport. We are not talking about clothes, we are not talking about buying cars, we are not talking about anything. Just to survive, just to be able to go to work, we couldn't afford.
Yazibonela nje zulukandaba mthwakazi omuhle muri eZimbabwe muri kuzibonela abodokotela bayakhonona bathi ngeke siye emsebenzini ngenxa yokuthi one of us has been taken and has been abducted, njalo the wages that they're receiving are way too low. But hayi, asikwanisi lokuphila njengabodokotela. We can't survive ngenxa yokuthi imali esiyiholayo mari yathi ukutambira hansi. Aiwa, I see imali shoma, but as you saw, Zimbabwe, that was Dr. Tapiwa Mungofa. He's one of the doctors about a high pants ngeke siyosebenza isathusukunoshanda until one u doctor wabo u president wabo is returned in a safe and sound condition. Njalo bona babona ngani kuqhayathekile ukuthi uhulumende needs to revisit the wages. Now let's head over to Dr. Fortune Nyamande, who's joining me live ecingweni, and he's going to tell us a little more ukuthi bona abodokotela bakubona njani lokho kwenzakalayo. Dr. Nyamande, ndinomgamchira emtshirongwa.
Makadini tinotenda.
Aiwa, tiripo, makadi henyu mngomo.
Mushe.
Saka nyaya iri mugango, doctor ndeyekuti pana umwe doctor akatsakatika, doctor who has been abducted, Dr. Peter. Vanhu imise ma doctor muri kuzvionawo sei zviri kuitika kuZimbabwe?
Izvi kutorwa kwa Dr. Magombei zvisiri pamutemo zvinhu zviri kutishungurudza zvikuru. Hatitarisire kuti hurumende kana kuti ma state agents vanova iyo vari kususpectwa kuti ndo vakatorava mugombei vanosvika pakuita danho rakadai kunyangwe vaine kusanzwisana kana kupokana kwanguva vari kuita naDr Magombei nesangano remachiremba iro ratinoziva kuti ranga riri kurwira kuti mari inotambirwa nemachiremba nemaconditions of service avo avandudzwe muzimbabwe tinoona kuti kupererwa kuita zvisakarurama zvatisingatarisire zvisati zvamboitika munyika muno kuti chiremba anotorwa otsakatika otadza kuzivikanwa kuti aenda kupi zvinhu zvinoshoresa zvinhu zvinonyadzisa zvikuru pasi rose
asi hurumende ndabva kuverenga statement yamboburitswawo naminister of foreign affairs vasb moyo hurumende iyoyo iri kuti aiwa zviri kuitika this is not the work of government hanzi pane third force iri ipapa iri kuita zvokuti aiwa pese panongouyawo high official munyika kana kuti panongoitwawo mavisits emahigh officials ndipo panotanga kuabductwa vanhu imi semadoctor muri kuzvitambirawo sei maziva
isusu hatinei nekuti i-first force i-second force kana kuti i-third force ibasa rehurumende kuti richengetedze macitizens ese ari muzimbabwe it is the duty of the state kuti munhu wese ari muzimbabwe anofanira nge aine security yakakwana kana munhu achinge ashayikwa achinge atorwa ne-third force second force kana whatever nhamba yemaforce dzavanoda kupa hurumende inofanira kuakaunda kuzvati munhu aripi so zvinhu zvavagara vari kutaura tine vanhu hobo vakaabductwa munguva shoma shoma yapfuura chii chakaitwa nehurumende kuinvestigeta kuti vanhu ivavo zvakafamba sei nekudai iri third force for example nhamba yakatumira vamugombei message ichivathreatena vasati vatorwa yakaonekwa zvekare kuti yakambotumira mumwe munhu message musi wa15 or 16 august pakaitwa mademonstrations muharare dai kuri kunzi i-third force government yakatadza nei kuinvestigeta manhambes anotumira vanhu mathreatening messages achizoimplimenta kana kusaimplimenta zvavanenge vari kufunga ini ndinoona kunge iingori excuse iri kuitwa nehurumende kungotsvagawo kunyara kwevanhu vakuru vabatwa vaita chii zvisakarurama handifunge kuti zvoni kune third force yavanotaura iyi kana chiexista vachinge vachitadza kudhila ne-third force vari ivo government then they should resign
aiwa batai parunhare vanyama ndendiri kudzoka kwamuri nditore umwe guest ari kupinda muchirongwa right zuluka ndapa mutsvakazo muhle lo ngudr Fortune Nyamande uye asho ukuthi bona njengabodokotela bona into yokuqala is they feel as though uhulumende should be doing more to ensure ukuthi this third force that they keep talking about makuboshwe someone needs to be arrested uphinde wathinta udaba lokuthi there's a number that circulated the number that sent umlayezelo lo to umnumzana uDr Magombei kuthiwa this number has also sent eminye imilayezelo to different people elizweni sending same sentiments of threatening them so uthi nxa uhulumende if he's serious kumele adinge ayenze investigation abone ukuthi kanti ngubani kahle kahle that keeps abducting abantu but let's head over to my second guest umnumzana uThafazwa Mgwadi he's a ZANU-PF youth member laye uzabe phatha udaba lolu achinyatsotsanangura kuti ivo sevechidiki vari kuzvionawo sei vamugwadi ndinomugamuchirai muchirongwa
nezvo ndinokutambirai chimhurusoni wakateerera
vamugwadi nyaya iri mumugango mainzwa pane madoctors uyezve vanhu vakasiyana-siyana over the past year since january 50 plus that have been abducted vanhu vari kuchema-chema vachiti now that this keeps happening hurumende keeps saying kuti there's a third force why is it that there's been no arrest imi sevechidiki muri kuzvionawo sei
ya chekutanga chatingangoda kutaura chete kuti tine urombo kune avo vari kusangana nezvinhu zvakaita seizvozvo ende tichivimba zvakare kuti hurumende yedu ichatora matanho akakodzera to ensure that those issues are addressed you know according to the processes and procedures that are you know that are necessary it's regrettable it's quite very unfortunate but tatinangura chete kutaura ndechekuti it is wrong however for people to start pointing fingers when faced with those circumstances kuti kana zvinhu zvakadaro zvikaitika vanhu vatotanga kutoti hurumende kana kuti musangano wezanup f kana kuti you know maboka ezvesecurity ari muno munyika muno maaiswa zvinhu izvozvo zvakashata what we need to teach each other as Zimbabweans when we are faced with those circumstances what are the kind of measures that we should take what are the processes that we should take in order to ensure that we bring those matters to the authorities For the past 5 years, like you are talking about, or 5 months, whatever they are, we have heard stories about those instances. But I recall one of the days, one of the persons asking even the ambassador of the EU, the European Union, kutiko imimi munotanga kuziva nezvemabductions akaita seaya aya kana matambudziko anenge asangana nemacitizens emunyika yeZimbabwe akaita seaya. Hurumende isingazivi kana kuti vezvemutemo vasingazivi vanosanganisira mapurisa vasiri kuziva kuti kune zvinhu zvakadai zvaitika. Unowana vemasangano akazvimirira oga civil society vana Zimbabwe Peace Project vatomhanya vatonyora vatokongurudha kuti no istate yadai. Zvinhu izvozvo zvakashata. Chinhu chatingangoda chete kuti vanhu vazive ndechekuti kana tasangana nematambudziko iwayo ngatimangaraika kumapurisa, ngatimangaraika kumaauthorities. Tochizoti kumapurisa kana kuti kumaauthorities havasi kutora matanho akakodzera. Tichinge taisa nyaya dzedu kwavari kwete kuti nyaya dzinotanga kumunhu anoti kana asangana nenyaya yakadaro anomhanya kuenda kumapepa. I'm a hostile newspapers or hostile media that is known to be hostile against the state for the past 24 years. Kana munhu asangana nezvakaitika seizvozvo, rushes to hostile organizations like civil society organizations that are affiliated to the opposition by and large. Hauzozive kuti nyaya dzacho ndedzechokwadi here kana kuti masarams. Tina nyaya for example yakaita semusikana anoita ake zvamafundis kana kuti you call them skits anonzi gonyeti. Ukamutarira vamwe vaitaura kuti ini ndakarwa gumbo zvinhu ndakuraka zvimbabwe tichitoona kuti noti atona kuronge pane zvakaitika kana kuti pane zvinhu zvoda kuongororwa zvakaitika. Kutarisa musikana uya anonzi gonyeti haana kana pakakuvara kana vanga kana rainaro kana uhwere hwakasangana nawo hunotarisa kuti munhu anonzi akamwa suweji sokutaura kwaaita but unowana ari muchipatara haana kana vanga haana kana chirwere chaari kurwara
nachotoona
vemasangano akazvimirira vega vatotaura kuti akapondwa nestate zvakasangana nezvakadai zvimwe zvacho zvinozowanza drama. So when there is so much drama around those issues, it is then very much difficult for the state, for authorities, and even for individuals such as us to be able to establish the genuinity of those cases. But where they happen, we would be comfortable to have investigations take place so that they are, those matters are finalized and they are concluded.
Mm-hmm. The guy who batted up Amuromo, I'm going to tell you that what I'm telling you, and then I'll come back to you. I have a couple of questions to head in your direction on this. Right, Zulukandaba Liamuzo, that is Mnumzana Tafadzwa Mgwadi, owebandla elibusayo, ibandla elizano PF. We are sure to say, njenge elizwe, kukaya tigile ngempelo uthi, abantu, whenever a case like this happens, kumele sibambane, sibone uthi, how do we fix such an issue? Uthi, loko wenzwayo ngabantu uthi, you're running to ama newspaper and so forth, uyotshela abantu uthi, hi, bangishayile, hi, I've been abducted, hi, no, kuthiwa kumele sidinge indlela yokuyilungisa. So that we ensure with the authorities have the right, can take the correct measures to fix the issue at hand. Sitshele umbono wenu ngodaba lokhona ekodwini, nxa lifisa ukungena kuhlelo lingakhohlwa phela +12026192077. But I have a caller ecingweni, caller mthereri, mapinda mchirongwa, ngibani okhona ecingweni? Ari pari nari ndiyani?
Hello.
Yes, papa unjani?
Ya ngiyaphila. Mbano kukuluma ngeshona.
Hayi wa, no problem Mkoma Chirongwa ndechenyu ari pari nari ndiyani?
Ndi Mkoma Heri.
Eh, Mkoma Heri mapinda mchirongwa nyaya iri mugango mainzwa ndese.
Ya nyaya iri mugango ndainzwa ende nyaya ndoda kunyanya taura netika ine vanhu kunyanya nyanya vanosupporta ZANU-PF. Vanoramba zvinhu zvinenge zviri obvious. Tine vakawanda vataiziva, hamingadaku kutaura mazita avo but munowirirana neni. Vaiti kana mukavabata pachirungwa ipapa pastudio 7 muchivabvunza nyaya dziri obvious, vaibva vati inhema idzo hakuna zvakadaro. Ndakambenge ndafamba kwakati hatina kuzviona but vabuda muhurumende ndova kuita mafirst witnesses yekutaura kuti hurumende haisi feya pakadai inodzvanyirira. But pavaitaura vakamiririra musangano wezanupf vaizviramba kuti hakuna zvakadaro. Zvinhu zvinonyadzisa kuti mukore unoyu nyika yaane almost 40 years yaita independence ichiri kushandisa udzvanyiriro hwakadaro hunonyadzisa, and then maranirwo ari kuitwa nyika yacho ka anotonyadzisa Mukoma. Iko zvinezvi ukafamba mumigwagwa chaiyo chaiyo yekuti National Highway for example Masvingo Road yaane mapotori yekuti you have to stop then you decide kuti ndozvinga potori ndichienda kuright here kana kuti kuleft. You don't have to slow down but unofanirwa kutomira but yet nika ine mamwe maexperiences anoitwa achionekwa nepublic like now ndiyamboni the former president, but the expenditure actually iri kushandiswa at the expense of the general population. It's unfair. And the running of the Chizuna, then you tell people with the Ugango Tower, I think it's Tokutora, Ugani, what do I not expend? Ugarika, you are a mass big Tarema only round. Dara Yaruan was the Chilean boy, you are glad after you would do the Delta Line access, you couldn't have a hundred of them at a shrine. But in the Rakun, if you do the general people.
I want to come to Zaganaka, come here, it's not in the score, no pinam strong one. Moods okay next week. So Zulugandaba lo nguHarry umlaleli wethu wokuqala ava kuphina mchirongo akanyathi tsanangura uthi ibandla elibusayo ibandla lezano PF kuthiwa hayi abantu ababasekelayo those that support ibandla elibusayo ibandla lezano PF kuthiwa they have a habit of denying the obvious when things happen. Uphinde wathi intudaba olwe freedom of speech wathi hayi yena ubona ngani the issue of freedom of speech is at risk elizweni. Asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele kulo Clements Mzola Dube uthi linjani hobe ohowe unjani butike Dube nguhobe HOVE hayi ngiphilile wena unjani na uPrincess Buhle Ntini uthi msakazi lenjani hayi ngiyaphila Princess wena unjani. UThandi Mdlulu uthi Mr. Mgwadi, you're captured by the perpetrators of this. Abductors are the order of the day in Zimbabwe. Please allow people to be free in Zimbabwe. Allow people to be able to express themselves. So, singakahambi kuMnumzana uThafazo Mgwadi. Let me go back to Dr. Fortune Nyamande. Doc, muchiri popa rinare? Dr. Nyamande? Dr. Nyamande?
Hello, ndiripo ndirikunzwa.
Oh, okay. Right. Now, as we've spoken to different doctors, especially in some of the reports that we've received today, a lot of doctors are now in fear because they feel kuthi when you find someone of such stature disappearing for a good 48 to 72 hours, it's something scary. How are the doctors taking it in the country? And of course, what needs to be done to move this issue forward? Because a lot of people are saying, awasikudzokera kubasa until the doctor turns up.
Yeah, ndinotenda nemuvhunzo wenyu regai ndimoreso wamugwadi kunyange ndisiri kuwira nangu nezvavari kutaura. Ndichidzoka kumuvhunzo wenyu, vana chiremba vakawanda pari zvino vari kutya, and I think they are in a state of sadness. Dambudziko ratiwira semachiremba muZimbabwe iri hasati zamboitika kubva even from 1980 patinoziva mugabe wachitonga. Nekushata kwanga wakaita mugabe nekudzanyira kwaaita hatina kumunzwa chiremba akatorwa nevanhu vatisingazive kuti ndanani vatinofungidzira kuti maagents estate. Saka machiremba akawanda vari kutya and vakuti pamusoro pekuti vagara havasi kukwanisa kuenda kubasa nenyaya yekuti mari yebhazi mari yekuti vashandise kuti vaende kubasa haisi kukwana. Vakutotyawo zvekare kuti for their safety kuti vange vachikwanisa kuenda kumabasa. Ndoda kupindura zvishoma zvataurwa navamugwadi pavari kuti vanhu vamwe vanhu vanozokwanisa kuwana information sei zvisati zvasvika kuhurumende. I think tiri kuziva tese kuti mapari zvino kwaane nzira dzakasiyana siyana dzekuti information inofamba sei. For example, pakaabductwa Dr. Magombei vakatumira WhatsApp message. MaWhatsApp mazuva ano anogona kuswera atosvika kana kuAmerica chaiko even government isati yaziva. Saka ndinongoona kunge ingori a lame excuse, it's a lame argument, it's an invalid argument. Yavari kungopa yekuti hanzi sei information iri kusvika kumwe kunhu isati yasvika kuhurumende. Hatina control information in this global world nenyaya yesocial media. Uyezve kuti hanzi pane vamwana vakambo abductwa asi for example Sagonyeti kuti ari kunzi akaonekwa asina paakakuwara. Munhu akanwa sewage chichaungaone iwewe kuti munhu anwa sewage. Isemazera andiita sachiremba munhu akanwiswa a poisonous thing like sewage. There's nothing physically chaungaone nekunze kwemunhu kuti munhu akanwa sewage. What you can only take is the account of the patient. So my abductions are zvinhu zvagara zviri kuitika muZimbabwe. Ngatisa one day nechigunwe kana kuwandu kana kuti titsvage zvekureverera. It's very clear kuti muZimbabwe for the past few months manga muri kutorwa vanhu vachiabductwa nevanhu vatipinda zvekudzinganani vanofungidzirwa kuti dai kuri kunzi state haineine zviri kuitika ingadai iri very active to weed out those elements vari kutora vanhu vari mudzimba dzavo vari kudisturb peace vari kuuraya vanhu vari kumbunyikidza vanhu muzimbabwe Zimbabwe haisi a failed state. Zimbabwe haisi nyika isina mutemo. Zimbabwe inyika ine masoja, ine mapurisa, ine CIO, ma state intelligence services. Pakaparwa mhosva munhu munguva dikidikanoswe raabatwa. Zvekuti kune third force zvinoitika muma failed states, kuna Somalia, nekune dzimwe nyika kusina law and order, kusina mutemo, ndiko kunonzi kunoita mamwe ma militia groups anokwanisa kunotora munhu zvisiri unaccounted for. So what it means and what it points out at this point in time ndezvekuti hurumende ine chekuita nekutorwa kwevanhu ava vari kutorwa mudzimba vachiabductwa.
Vayeni mokas nokana matifonera kuti tingoita basa rekubata runhare tichiteerera isi tichiine mhinduro dzatoda kukupai zvinei zvichashanda here.
Aiwa, pindurai vamugwadi, takukupai mukana.
Oraiti, chekutanga ndoda kupindura baba vanga vachitaura nzvimbo yeHarare yavanga vachitaura kuti havachaoni mugwagwa. Hatidi kuti tipoliticize kana kuti tiise zvematongerwo enyika nezvimwe pazvisingakwani, asi kana tozoda kuzviisa tinongovatsanangurira chaizvo chaizvo kuti iva vava vangatiisa ZANU-PF kanaemapotholes nekureseka kwaita mugwagwa emuHarare. Hatisizvo zvega chete, ndaingofunga kuti kana vari mugaro wemuHarare vachataura kuti mvura inoonekwa kamachete pavhiki, asi ndo vane kanzuro yamdc yavanotaura kuti part of excellence inorava macanzuros munomu. Hatisa iri kurana makanzuro api vanhu vachibhadhara marets, asi mabhina haatakurwi, mapotoho haagadzirwi, mvura haiwanikwi, zvibhorani zvacho zvakavakwa zvese zvakafa, zvimwe zvakavakwa zvichipindwa nemusuweji imomo. Nebato iroro rinorana makanzuro asi havadi kuzvitaura vozvitoraya kuZANU-PF. Kuna kanzira weZANU-PF here muno muHarare wavangataura kuti ndiye ari kubama rokukanzuro kana kuti ari kukanganisa vanhu vari kuita mapriorities ekuzvipa masalary packs kukanzuro ikoko nekuita maland barons vachidish out stateland vachipanana ikoko, asi vagari vomuHarare vacho vasina chavari kuwana. Vapedze zvoti iZANU-PF zvina maturo izvozvo. Then chechipiri chandoda kupindura vachiremba vanyamandi ndichikwanisai pamwe chete ndazvekuti zvimwe zvunhu zvamunotaura kunyange zvangu ndisiri chiremba, asi hazvirayani kuti ame no vice when it comes to medical issues because either in one way or the other I've been attended as a patient or I'm actually a patient. So because of those things imimi kana muchitaura kuti munhu amwiswa poison haaone kumaphysical injuries, very correct. Gonyeta akataura kuti akarohwa, akataura kuti airohwa achidii akubva paakatorwa mbakadi, asi haana kana any sworn part of their body yavakaona ivo vachiremba ava vakatibudisira kuti izvoshuwa mwana wayo akarohwa akakuvara pakati. Tozokazvipa kumwa poizini vari kutaura kana sesuwechi zvavataura kuti hapana maphysical injuries. Hongusi ari mukati acharinde nawo akanozotadza kuti kuda mwana wayo akasangana netaifoka ndowakazorwara zvakati zvokati akaonekwa ndehapi, hapana. Saka tiri kutaura kuti dzimweni dzacho dzinopedzisira dzava nhema, asi panyaya ya Dr. Magomei kana nedzimwe dzose ndandinotaura kuti inhema. Saka ngatisazamai kupoliticisa, ngatipei mukana kumaauthorities particularly the state to bring finality on these issues rather than try to grandstand and seek political expedience on the on the challenges that are facing a family. I'm sure Dr. Magombe has a family. If he was married or even if he wasn't, his wife need answers, his children need answers, his close family members need answers, and indeed those answers must come from the state, which is the guarantor of the security of its citizens. So let the state answer by way of investigating rather than for us to start then to try to cultivate political expedience is out of a tragic situation like that. Secondly, vakutaura nhaya kuti Dr. Magombe vakadisappear. I don't want to spin or what we don't spin on tragedies such as this, but what I need to be to emphasize on is, was he accompanied to disappear? If he was accompanied to disappear, who saw him disappearing so that he can tell you the state disappeared him? Mbava chaizvo dzino disappears ovanhu, matsotsi chavano disappears ovanhu, there is a lot that happens. Kuna vanhu vakavashima kana kuti vari muzimba kana kuti all those things happens. So that's what I'm saying, let's not rule out certain circumstances, but handina kuti vakarohwa nematsotsi because I'm not a witness to that. Handina kuti vakatorwa nestate because I'm not a witness to that. So that's why ndiri kuti nyaya dzakaita sedzidzi, we don't need to politicize them. Ngatitorei matanho anodiwa kutorwa ipapo. Pavari kutaura kuti information inoswera yaenda kuAmerica, inenge ichitsvaka iko nyangwe ikaenda. KuAmerica kune mapurisa asingazivi, saka mapurisa haangashandi neinformation yaenda kuAmerica isiri pamapolice station or on authorities. Saka chinhu chakangoemasaiza, uyezve pano vambotaura vachiti vanhu vezanu vanodifenda kana kuti hapana chandiri kudifenda kana mukazviona semutauro watiri kuita. that principle of the government doesn't need to be defended on this issue because it is not the culprit. In so far as those investigations have not been concluded, so that there is no need to defend. What about if we get to be shocked tomorrow, thousands of voters are not from the world to Siena? Are we going to apologize to this state? What does that apologize? What does that apologize? How much are you going to be able to do that? Can I tell you that? Some citizens, we can't then deliver the government of Zimbabwe as the guarantor of security. But when our security is under threat, we don't trust it to guard, to provide that security. We trust the civil society organizations. We trust what our radio stations. We trust what our print media. That is an agenda on the government. Let's work with the state. Pane evidence kuti state wakata sana Dr. Nyamandi kana zvizvo zvavari kutaura. Ngauye kana evidence iyoyo. To bring answers to where they are needed, rather than to grant it or try to seek political relevance out of a tragic issue like that. Ipapo ndopa ndinongopokana nawo chete.
Aiwa takunzwa zvakanaka vamugwadi batai parinhare ndirikunzwa kuti ndinemutereri rega nditore muteereri then ndodzoka kwamuri uyezve Dr. Nyamande. So ngiyezwa ukuthi ngilomlalele khona ecingweni khola khola muteereri ongenayo kuhlelo ngibani khola khola mlaleli. Hello. Yes papa, unjani?
Fine, and you?
I'm good chief. Ari parinhare ndiani?
Thank you Shepherd.
Shepherd unjani puti?
Hello?
Yes, Shepherd. Zuru famba.
Mushe, zirise.
Mushe, kanti mapinda kamuchirongwa baba.
Yeah, tiri kunzwa kushaikwa kwemunhu pari mukuru wamadoctor.
Tudzeiwo maonrei.
Sekuona kwangu vanhu vari muno muZimbabwe vava kutora advantage yema challenges ari kuitika vachida kuti va empower opposition part of the MDC.
Why would they do that?
Vari kuti zvinhu zvese zvichangoitika vanenge vachiti it's because of ZANU-PF. Vakaita it's because of ZANU-PF. Zvokuti vapata kana vakambosakisisa zvakanaka naka kuti tione kuti right chii chakaitika akaendepi munhu uyu kokana kuri kumwe kumwe kwaanoita like mamunhu anga aripo angaisaura kuti mbavha dzinotora vanhu matoti chaiwo chaiwo anotora munhu right zvose zvinenge zvingozi ndezvechi zvaenda kustate umwe aenda kudi atorwa negovernment atorwa neZANU-PF. Who knows that evidence iri pati ndiana nayo kana vanoyo unoziva kakuti akatorwa negovernment ngaaende ka anotaura zvizvo kugovernment because after all panoti papera madaisi munhu wowanikwa ainge ari paange ari munhu iyeye like anozozvi anoapologia sezanga achingotaura anogona here kuinda unodi kana kuti tive nechidzidzo kuti right takanyeberawo government government haina kudi haina kunge yakazviita izvo saka zviripo hatisi kuti government is right no but ndiri kutii ngazvitsvagwe zvinhu zvinopiwa time yokutanga zvatsvagurudzwa kuti ndizvo here zvakaitika kana maona munangagwa ari wrong netimu yake then muti right ndipo pane nyaya asi kana mukaona asiri wrong then munhu kana tichiti tine paitika mhosva masuspect atingangoti masuspect ese aripo totobuga tananga munhu wani sekuti tinoziva achizviita totanga tatarisa munhu wese varipo ipapo kuti right kune mbavha kune magovernment agency kune matsotsi kuna iyewo gaanogona kuenda unosungirira ari ega kana kuti oenda unogara kumwe kana like zvanga zvichitaura kumwe kuti unogona kuenda kunight prayer kana kuti mumaprayers ake onotsanya ari kokuita 40 days sekutaura kunga kuchingoita vamwe rit iye ega anogona kuzviindisira mbavha dzinogona kuita matsotsi anogona kuzviita kana saka then state inogona zvekuzviita saka toda kuti tinyatsokuziva kana iyo MDC inogona kuzviita kusvimbisa opponent yayo.
Haiwa takunzwai mukoma Shepherd, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you.
That's zulu kandaba liyamuzwa umnumzana uShepherd ukhanyayani uyavumelana ngamazwi kamnumzana uThafadzwa Mgwadi esithi anyone could be responsible for this. Uphinde waphatha udaba echasisa umbono kaMgwadi esithi even abotsotsi are capable of abducting umuntu. Lina lithini ngodaba lokho nekodwini +12026192077 ngenani kuhlelo mthwakazi omuhle ngenani kuhlelo abafisa ukungixhuma kuWhatsApp ngikhona njalo +12026503118. Right, let me go back to umnumzana uThafadzwa Mgwadi. VaMgwadi mchiripo parinara ndisi. Right. Now, I'm looking at some of the comments, and someone seemed to highlight another important, prominent figure that has since been abducted, and people to this day don't know where he is. Tichitari Sanyaya, Yava Itai Zamara. The U.S. Embassy also issued a tweet early this week where they were saying, since January, 50-plus people have been abducted in the country, and yet zero arrests. To this day, even Yava Zamara, still no one knows what happened. Seeing as though the state is responsible for ensuring people's safety, how do you then account for something like this when even your state is just turning around and looking at people saying there's a third force at hand, but people can't even put a name or a title or a face to who this third force is? Now that you're saying that people, what are people supposed to do when you turn around and see even the state itself cannot name who this third force is that seems to be abducting people time and time again?
Okay, I want to tell you what I do, mm-hmm. and which is what is required by the constitutional system in this country. I want to take you back. By the way, you are aware that I'm a former student leader at the University of Zimbabwe and nationally as the president of the Zimbabwe National Students Union at one point in my activism mm-hmm. as the president of students. Mm-hmm. I will tell you, I will not tell the names, but if one day people insist on attempting to blackmail this government on those challenges, mm-hmm. there was I will expose this out. Mm-hmm. There was a situation that arose in Dichivakuloro Nivangwang, Tevoglenura Biku, Maneru, Kumakov Zelsik. No, but I think I'm sure Papa Nesbagi. I had three of my national executive members. No, but I attack my Papa Nematsozi. We tried to fight Vengus Kandas of Kuaramso. And you know what people attempted to do? People attempted then to do, no, we can make money out of this issue. So go and report, don't go and report it, but go and seek for a safe house. So that you say you've been attacked by the state, and I said, aha, guys, this is stupid. This is about my health. And I know one of the attackers, not one of them. They are not political activists. And this is completely a separate issue. Why should we politicize a social circumstance in Okazakusangana and anybody else? So I met those guys, and I had to report my case at Glenora A police station. And then, you know what happened? The person was Vanuatuagabako, and we had to do an out of court settlement with them. But there were people who had attempted to politicize my issue. So I'm saying, so that the state here, you know, this is out in those people. We had people like Zamara, yes, and I'm sure the state is not resigned in terms of finding answers. It may not be today, it may not be tomorrow, but answers must be found. And the state is seized with that, I'm pretty aware. When it comes to this issue, yeah, Dr. Magombe, may I also tell you that if you needed to know so much, there are people, the story has already been politicized so much beyond redemption. You hear people saying Dr. Magombe was the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. I'm sure Fortune Yamande is there. I'm not a doctor, and this is Chiremba, but I know what happens there. Because I remember most of the doctors, including Fortune Yamande himself, we were perhaps in the same stream by Chiremba. But we know that the Zimbabwe Hospital Doctors Association has factional issues, and in fact, to put it clearly, there is another leadership that is the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, which Fortune Nyamandi himself knows. I don't know how this guy became the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, but that is it, mate. That is right to belong to his own moral band or, you know, outfit elsewhere. That's their own issues as doctors, which they must sort out. But I'm saying those things are real. But people have already arrogated him a title of president of Zimbabwe Hospital Doctors Association in order to magnify the gratitude, the gravity of his issue, which is quite very unfortunate. So I'm simply saying, like the last caller said, that is a manyai. So opposed, they're going to shut some in my situation. They're going to see why Kuisa Kurumendi Mangwana in any Satafazum Bali, who see who know I'm Muslim, which is when you can't pick up in the pieces. Koganatima Loro Pandiri, the son and the numbers, Koragata Seyoro, no one wrote to Sikuna Matsu, no one was and Dinash. Mangwana and Kafmani Taro, I was beaten by MDC thugs simply because I belong to ZANPF. Will that save anything? It doesn't save anything. That is why we are saying people must gather their conscience and know where to do politics, but politics must have a limit. We must draw the line where people are grieving for a circumstance that they cannot provide explanations over. Let the state play its role. Let
Zimbabwe.
As a human being like yourself, already you're being asked for answers, but people have already accused you of being the guy and the culprit. Would you produce the results so required? Would you be active enough and enthusiastic enough to provide those answers? It becomes quite very unfortunate. And as if that is not enough, or American ambassador, or American pambini, Kananyango and Makal Taris, those countries are hostile. The European Union ambassador, pambini, those countries are hostile. They are super diplomats in this country. How many diplomatic missions are seconded to this country? How many do we have? So much. They are just a tiny among us. Those so much. But they are always on the mountaintop, always ready to shoot from the hip, always ready to use their emotions to scuttle processes and politicize issues in a disguised attempt to provide political capital for the MDC. This is just wrong. Let us grieve with the Magombe family, provide the answers that are needed in order to provide to ensure finality on this issue. As I said, there is no one who is dead at the moment. There is no one who is known to be elsewhere at the moment. What we have is a case of a disappearing doctor whose accountability, whose location is unknown, and that location must be known, but the state must play its role. That's why I think that's as a politicized. Let's deal with the issue as it is.
Aiwa regai tukubatei mromo tipe wa Nyamande mkano kupindura. Doc Nyamande, are you still on the line? Dokotela. Right, manzi wamazwi aba mgwadi. I guess my question to you is, how do you then move this issue forward, ensuring that, one, doctors are able to go back to work because people are dying and people are getting sick? We've heard the cases of people coming in and they've called us saying, Aiwa, in Pandagendago Hospital, no one attended to me, some have lost relatives and more. And at the same time, how do we ensure that doctors feel safe to be able to go back to work?
All right, no, not enough. Tanganda pindura my questions in yaritu wa mavunza. Kutiwa na chile mbao zogire kubasa. I think we need to solve the underlying issues. I think you are muno wira na nini. Kutiwa na chile mbao wasi kubasa. Nenye kutiwa wa magombe vasai kwa chete. Wanachile mbao wangato gara wa rukura tizira. Before adduction ya wa magombe. Sae wanachile mbao rukura tizira. Ndinotenda wa mkwade wa acknowledge kwa inini. The former president of Zimbabwe Hospital Doctors Association. Kubva muna 2014 kusvika muna 2016 ndakatungamira sangano irori ranga riri kutungamirwa na vamagombe. Nyaya dzataitaura muna 2014 magrievances dzatanga tinawo muna 2014 dziyo achingori the same grievances ari kungorirwa na chiremba year in year out. What we need is a political commitment by government kuti vagadzirise zvinhu zviri kunetsa ku health sector. Ndirokwanisa kupa an example kuti izvo zvichiremba ari kutambira net income, I think, 1,400 RTGS. Muka I convert and my parallel market rate. This is about $80 or $70. Akuna anywhere in the wild. Kekuti chiremba, anora manema reforma ya kadaro. Chiremba, asu kwa nisaku is a fuel. Just a full tank. Salary ya chiremba ya 1 month is a full tank ya kudira motor. Kutayende kubasa. Those things need to be addressed so that we keep material strikes aramba agara rungu itika ku health sector. As it fazi, kuti gore ne gore, wanachiremba wanoratizira. That's the political commitment. Kana zvinhu zvanesa, let's come up with a sustainable solution. Kuti zoni, how do we solve nyaye machiremba? Do we introduce my health levies? Enes kune mobile levy, notorwa, for the health sector, for example. Can we channel that money to fund my salaries anachiremba? So that we don't put a strain on the fiscal. Kana urimende jita inamaya. So what it means is the stakeholders, they need to sit down, gather a sustainable solution. You know, Gadirisa, my strikes are quitting the health sector. Chachipiri, the second grievance, you recruit the national person of Bassa, in your abduction, I am a Gombe. Mazira and Roita, and with all the confidence, and in Iom Yay, when I remember what to get a Bassa, until Nyayama Gombe, Ya investigate, Ya Buddhist Pachena, Guti, Varipi, Vazos, Kawariva, paying you. So that is totally accounted for. Vama Gombei, vanga vari kurwira kodzero dzachiremba wese ari kushanda mugovernment hospital yemuZimbabwe. So, kana muchine marowa nhumwe, zvatofanira kuti marowa akamuna avatumwa. So, handione ana chiremba achikwanisa kugadza. But so far, the response yataona, explanation ye 34 iri kutaurwa iyi, haisi kugutsa vana chiremba vakawanda, haisi kugutsa maZimbabweans akawanda kuti kungave ne 34 ingarambe ichiita zvinhu zvakadai zvisakarurama munyika yeZimbabwe. Ndoda kutaura nyaya
yataurwa na vamugwadi kuti isusa hatisi kuti vamagombe vakatorwa nehurumende. I think kana ero impression yavaona maybe havangasina kunyatsoteerera kana kuti vatadza kundinzwisisa. Isi tiri kuti vamagombei pavakatorwa vakatumira message vachiti kune vanhu vandaabdata vakati vakati. Message iripo pa social media, it's there for the world to see. And it's not in a dispute kuti vamagombei
kana mama vatuma kune rimwe bato kana kuti mama vatuma kuma.
It's not in dispute kuti vamagombei vanga vari kutungamira manegotiations angari pakati pehurumende nerusangano rematiremba. Saka kana pachinge paitika chitsiko chakadai hazvina kushata kufungidzira kuti hurumende could be one of them. There's no one ari kuti hurumende ndo yakatorwa vamagombei, but it's a suspicion which is valid and which is there. And history is the best teacher. Chine nyaya itaidzamara. Itaidzamara paakatorwa hurumende yakabuda guns out ichiramba kuti haana kutorwa. Ah, pamwe anga akadzakwa, pamwe anga ari kubhawa.
All right, doctor.
Vamugwadi dzakangoisiwa pana dzamara. Ava makode mangani dzamara asingazikanwe kuti aripi. So hapana takashata nemasuspicions ari kuitwa nevanhu kuti ko iyo hurumende inogotadza sei kucontrola whether it's first force or second force or third force, whatever force yavanotaura. Isusu tinoziva kuti it is the role of the state to provide security and to protect my citizens.
Alright, Dr. Nyamara.
Kama zviitika kuti week in week out, sondo nesondo, vanhu vanotorwa mudzimba, vanhu vano.
Dr. Nyamara.
Kuti ngatipe in open mind. Let's have an open mind. Kana paine vanhu vatomhanya kuita conclusion kuti third force is the herald, is the state. Ndo yapa kuti iri kunyanya move the narrative yekuti the third force. Let's have an open mind. Maybe wakatorwa ne state or let's investigate kuti chicha chaitika kwavari. But zvatiri kuda isu sema citizens semachiremba muZimbabwe. Tinongoda kuti chiremba adzoke ari mupenyu. Adzoke ranoita basa rake. Zvamataura zvekuti hanzi kuma doctors kune kunetsana kwavari kuita. I think kana manga muri kunyatsoteerera vamagombe vari kudiscribe sa acting president wesangano remadoctors. Havana kunzi is the
substance. Dr. Nyamani.
Munoziva inini vamugwadi.
Dr. Nyamani.
Akaitika kusangano remachiremba. Vanhu vangu vari kunzi ndo vari kutungamira sangano remachiremba.
Dr. Nyamani.
Vakapedzisira kusarudzwa nevanhu kare. Constitution yema doctors inotaura kuti machiremba ano
All right. Hai kuyashisa la kuyashisa pachirongwa zviri kufaya. Lo ngu Dr. Nyamande. Unfortunately, Doc, I have to put you on audition ukuze ngithathe mu new guest. Pangosara 7 minutes saka mongondiregerawo. Let me go to umnumzana Charles Nyoni, yena olwela ilungelo loluntu vanorura kodzero dzevanhu munyika. He was a good friend of I guess Itai Dzamara. Vanyoni, Mr. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo putonyana.
Ngiyaphila kunjani umnumzana?
Hayi ngiyaphila sokusele 7 minutes kulapha kuhlelo khanye ngani kuyashisa. So I'll just ask you to get straight to it. Wena njengomuntu olwela ilungelo loluntu, what do you have to say about, you know, ukunyamalala kwa doctor njalo abanye abantu who have been abducted elizweni eZimbabwe? Kulo mnumzana uthi afazwa mgwadi ehlelweni, yena uthi hayi abantu should not be quick to run to, you know, the news outlets and so forth. Kumele banikeze uhulumende ithuba lokuthi yena ayenze investigation abone ukuthi kahle kahle kuyini okuhluphayo abantu.
Sibili engatshona esiqedela isikhathi esitshela ukuthi sinikeze uhulumende ithuba elokuthi ayenze ama-investigations. But into eqakathekileyo ongamelanga siyikhohle lapha ngeyokuthi uPeter lo onyamaleleyo ngumntwana komunye ubaba lomama, njalo ngubaba komunye kwabanye abantwana, eyindoda komunye naye umfazi. Le abakhalayo kathesi bedidizele ukuthi ukuphi ungaphi, bengakwazi ukuthi ingaphi. So singaba lo mcabango nalo ukuthi umuntu esikhuluma ngala, hhayi lo kuleyo izihlobo zakhe ezihluphekayo zimdinga ukuthi ungaphi. Asingeke sajustifya lokho sokukhulunywa ukuthiwa ngama-third forces, fifty forces, sixty six. Lokho yikuhlanya sibili ngoba uhulumende lo kaqalisanga ukunyamalalisa abantu kathesi kwaqalisa ukwenzakala kudala awu ithetha mara labo Patrick Nambayala babuya banyamalala okhulumende kaChongo lutho njalo akula investigation kube doketela avulwayo kumbe umuntu wabotshwayo kwaze kwayiwa emakhothi ukuthi kuthiwa kaba investigate but lokhu bathengisa ukuthi vele bakuyeyisa bakukhangelela phansi so kathesi nxa abantu sebebuya kathesi kuma platform manje lapha sebesitshela ukuthi siphe ukhulumende ithuba yikufuna ukudlala ngengqondo zethu kina sivele nje sithukuthele nje silonaka silobhova olokuthi kathesi imuli kaithiza mara abu ingane zakhe kazikwazi ukuthi ubabo ungathi uzabuya kumbe vele kakusabuya umuntu ukuthi umfazi wakhe sekumele ayende yini umbumela alindile akuna nto eyaziwayo so kabayikile ukusiqedela isikhathi besitshela ukuthi ye kwathwani kwathwani uJessica Majomela wakuba wathathwa wathunjwa waze wagcina wabuya kathesi siyakwazi ukuthi vele yini indlela esetshenziswa nguhulumende ukuthi nxa umuntu ekhuluma into ezingathandwa nguhulumende ebeke sebefuna ukuncindezela uZulu so asitheni ukuqedelana isikhathi ngokukhuluma kwama-third forces uPeter lo bamlethe nje ephila ukuze udaba lolu luphele batshele lokufuna ukuthi yeye ama-Americans yeyi MDC ye kwathinthini abantu abagulayo labantu abafaya ezibhedlela abalandi ukuthi ngumuntu we-MDC kumbe ngozane uPeter kufa umntakaZulu kufa umZimbabweni kugula i-citizen yalapha eZimbabwe ene right yokuthi ibithola ukwelatshwa njalo yokuthola i-medication isikhalazo sabodokotela lesi silegit ngoba labo bafuna ukuthi basebenze okusegcekeni njalo basebenze umsebenzi wabo bewuthakazelile bethola labo ukuphiwa into ezihambelana lokusebenza kwabo njengokufunda abakufundelayo so uhulumende kake atshengise nje for once ukuthi une-compassion lezisebenzi zakhe amanesi ake akwenza lokho ukuthi bafuna ukustrike uhulumende wabaxotsha umsebenzi kade sodokotela kabamaxotshe phela futhi sibone njengoba bona bezithi bashaya ama-command ilo zabo ukuthi uZulu engafuna ukungena emgwaqweni basidukule kumbe umuntu engafuna ukuphikisana labo basithumbe kadesi abotatenda Mombeyarara bathunjwa ezindlini laba amathicha lawo bathathwa ezindlini batshaywa baze badatshulwa amaqolo la betshayelwane ukuthi kwenziwani umuntu ebesebesitshela ukuthi ngama-third force ama-pitfalls wokuthini ukuhlanya sibili lokho ebasijwayele abantu labo
ngiyakuzwa Charles ngothi sinikeze uthafazwa yithuba lokuthi akuphendule bamgwadi your last sentiments nokuphangosala 3 minutes pachirongwa saka ndongokupai a minute and a half muri kunzwa vanyoni vanorora kodzero dzevanhu vabopindawo muchirongwa vakati inyaya yema-third forces they're not buying it anzi hurumende should do their job and ensure that the citizens are all safe munyika pindurai tinzwe your last sentiments vamgwadi
sure that all citizens are safe munyika and those citizens must also give the government its room to protect them itself.
Mm-hmm.
The government must not be expected to protect and guarantee the security of citizens, which citizens do not want the security to play its role on them. That is why ndiri kutaura kuti zvokuita zvokutsvakisana mari kumadhona kana kunotsvaka mari kunze kwenyika mune kutsvaka mbiri muchiti mwana aita asangana nedambudziko kana kuti citizen yaita dambudziko is right to ZPP Zimbabwe Peace Project or is right to the American Embassy for assistance while the state that is supposed to protect yourself itself does not know zvakashata izvozvo hazvina nguva zvinotibatsira uye panguva ino chandingangoda kutaura ndechekuti vanhu vekwamagombei na mfungwa wainawo nokuhwadzwa kwainawo neniwo ndinotori nawo nako hazvinei nekuti ZANU-PF kana MDC kana nekuti hatiri kuziva chakaona chiremba anonetsa kutrena and tinodawo kuti chiremba anga aripo asi ngazviitwe nemugwara chekuti kana taona maanza abuda tachiti inaro apa pakafamba pakadai kwate zvokuti vateedzere vasangana kakazvimirira woga kana kutaka mbiri nedambudziko rasangana nadokta vototi ndizvozvo aiwa ngavateerere vachishandawo nehurumende nekuti ndiyo yoga chete nokwanisa kubatsirana navo
vanguvanii
zvakaiti
aiwa takunzwai vamugwadi nguva ndiyadyanana thank you so much I would like to take this opportunity ukuthi ngibonge wonke umuntu oke wangena kuhlelo wonke umuntu that wrote their comments siyabonga kakhulu I'd like to thank a special shout out to my 3 guests that joined me tonight and of course the callers that made it Zimbabwe muhle tashuka kumagumo echirongwa same time next week let's meet here bye bye